manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mhiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vaskala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa kunyange hazvo magweta vaskala aiva akumbira kumutonga maiferes chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa vaskala vasati vapa mutongo wanhasi gweta ravaskala vaHarrison Ngo vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Vaskala vapuwa kuti vagare mutirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo kunzi unopublisha mafoto. Uchiri muno magwaro enyika ino yeZimbabwe mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure pamusoro pezvo wakazendekwa futi parutivi pakesi yavahope uchiona inova yakafanana neiyo yabatwa namasikara vamhosva asi High Court justice namhora vakati aiwa kwete mutemo uyu hausisirwa naHope
mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Uchingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 repamusoro soro reconstitutional court munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja
Yakanzi yanesika enderane nebumbiro remutemo renyika rekudhara Langas House Constitution. Mutemo wakadzorwa neAmendment Act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti vaskala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa vaskala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avachaona tichakuona nekunge vatora matsano epamutemo
ekuti nawe igadzire zvinhu zviri pamutemo. Kana asina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vaone zvekutsvaka kutaura kumatemo. Kusaziva kwavo kuti ZANU-PF rigori bato rakafanana namamapato mukati meZimbabwe harina simba rekuita pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala reJobs Color Solidarity Youth Council vaweni Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare munyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica Amai Kanyo Forise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifanire kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko ava pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekugwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, Mai Maria Alice Arians, vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita se red water pamwe nezvimwe zvakaita se foot and mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kwe El Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Bow Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matanho ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhanzi gore renzara kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadzi ndaakuridzisa chikwandi. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwa hauna bhoho remvura unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefao kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taylor vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
I program iyi yakanaka ende toda kuti iXD kubva ma district ataurwa ndona kuti zvinofanira kuwedzera ma district anoasistwa kundisemoi.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater, netheliosis, Iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunhu mapfumbamwe pamatunhu ose gumi munyika. Wechirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umsingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neZimbabwe. Ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadic dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota rwevashandi nemabasa waJulai Moyo, richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata vakafanobara chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Aiyasi kutsvaga patakakumbira minista kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yapa 300 mumazuva mashoma apfuura. Zvino pavakazobata tax, vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa 300. Apa hatisi kutaura zvekuma 540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve 840 yatakati ndo yatiri kuda. Tiri kutaura isusu takarangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minista?
Isusu takanyora gwaro iri havasati varipindura, asi tiri kune ruzivo rwekuti pasakachaira narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanyamhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hamburope yakadii, kuitira kuti kana vachizovera kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Apa hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira akonya.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu tikanga takazvitarisa hatione chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa 540 uye taidhimanda 840, but tiri kuziziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tiri kutarisira isusu kuti vavatiratidza chino chekuti apo neapo tinopota tichiwedzera tichiti 40 takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari yatinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 raika
ndizvozvo. Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumaNicaland neZuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Suse Amnesty International Zimbabwe tino shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro pachikoro cheSt Faith High School kwaRusape apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepaSt Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne$600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanira kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi iongorore zvakaitika nezuro paSt Faith High School vagotora matanho akafanira kuna avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vari parunhare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Israel anoti apinda pachipatara chemuGaza achiti ane humbo hwekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna gumi guru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu mumwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavanga vodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masiye. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chokutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa reZANU PF. Ibasa rehurumende. ZANU PF haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa relocal government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura changomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiya zvakadaro. Utsinime hwacho hwekuti zvavanga wari magore rese uri kusiyiswa zvakadaro utsinge husina kufanira hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi ndokwatange ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita rapurezidendi.
Regai timboenda kuna Advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr Mavhaza and nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANU PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaaloketwa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders iwo vanowo vari vanhu vatogara chizvo kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano wezanupf but zvisinei hazvo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu tikuona kuti pane vamwe vanhu vova kuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vanengesanganisira vanosapotawo zanupf vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa onai zvakuitika kunoku hazvina kuringana saka izvinhu zvinhu zvatagara tichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje ndezvekuti zvakuchibata nango iwo machief namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo ende zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchibvunga panzvimbo
Dr. Mavhaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe
aiwa mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe haana kuti vabvisei nhasi pane anonzi manyemwa ekuti vanhu vamutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu vanhu vaifanira kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo asingape dambudziko kumunhu atedzera mutemo wacho zvinoitika apa ndezvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo ndopatiwo pamusha pake
kuchikora kwekodzero dzevanhu especially ikodzero iri muconstitution yeright to shelter and iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vane makore vachigara ipapapa and hurumende yagara yaiziva yaine notisi yekuti vanhu vaigara ipapo so zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro ava kuita kuti asenge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidzawo nokudzidzisa vanhu ende uyezve nekuchigadziriswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya iyi
Dr. Mavhaza tipende chirongwa ringagadziriswa sei dambudziko iri
atinzi kune avo vasito vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprise vawane mukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva
vamasiye
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprive saka izvi zvatikuona izvi zvinhu zvisina hunhu ende hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo
avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu advocate Kennedy Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kuBritain nestudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa nezvedare rehouse of representatives remuamerica iro rakavhota kuti gurukota rinoona nezvemukati menyika vaAleandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muamerica nekumexico vachitsvaga upoteri asi kunyange dare iri rakavhota zvinogona kusatambirwa nedare resenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muamerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu asi vachiti hazvireve kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo
hongu taona vamayoka vanova ivo Homeland Security Secretary vachiitwa impeach necongress congress iri kutaura kuti vamayoka vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza mabhodha eamerica uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatsokuita basa rakasimba rokuona kuti kubhodha uku kuri kupinda vanhu especially kutexas uku vanhu havasipfauko vachipinda vasina mapepa
kana munhu achinzi aitwa impeach zvinoreveja izvo
kuimpichwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa necongress vachitaura kuti aiwa munhu anofanira kusiya basa nekuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa sezvatoziva congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanhu atingati vese vanoshandira hurumende wakada se mama sekretaria ema patu paka siyana siyana emu rumende seka iwo waruta hewa isa tisina chilimbo na wama yoka kuti wanu kwansa kutabasarawo rawaka pikira kuti wanu fogawa chiita
kuita impeach gurukotare urumende kunu etu wakajinje emu Amerika
kuimpeach wa uku kwa itwa wama yoka chunu chisina kuvira chambozo itika munu Amerika for makura tinga 150 years saka chinu chitwa ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubuditsa atingati kupatsanura na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans ndio vanga vane vanhu vakawanda vangosiwa ne munhu mumwe chete kuti paite like separation ma votes acho ma Republicans anga ne 214 ma Democrats ai opposa kauti vanhu vai opposa zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vangwa ne 213
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare ku Texas muno ma America na Talano Kawande Studio 7 yave ngorereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
karuchipinge ndorwadzwa nezvekuita hurumende zvekutorera petinogara vachitengesera machaina sivana vedu vafundi madokota hospitali vasika usina mare aurapi saka handisi kuziva kuti iyi hurumende iyi ichiri iya yakatangwa navamugabe 1984 nokuti vava kutouraya vamwe vanhu tatambura isu chipinge gavhumende iyi yatirwadza isiri ya 1980
ya mazoiona kanyaya yayo zano iya inokudai ichikushandisai asi kana yapedza kukushandisai mangofanana nechikorogo chinongonorashwa pazhi chikada kutsikwa chongotsikwa imini makambozvionepi kuti masabhuku anonzi hakuna chinoisabhuku kana kuti sabhuku waita mhosva chifa asina mhosva pane munhu angaisa munhu chifa asingazvizivei kana kuti zvinhu zvino zvese zvine chibva pemisheni kubva kuna mambo iyemi masabhuku ndimi munotsikirira vanhu muchiti hei voterai apa zvichibva kumachifiwa akudzingwa akunzi haana mhosva chimwe zvinhu svunurai regai vanhu vaite zvavanoda munyika yavo mazviwa nhasi uno maakunotongwa nemi masabhuku hamufungi
mazera sei hamadi vashamarira nevateereri ndiko vapi imi munoti kutaura kwaita munangagwa kuti matitle deeds vanhokepwedzi ndimakanyengedzwa kuti kuchavana matitle deeds tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangoramba kungori vanhu inzwai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende ndera munangagwa kwete kuti ndere state asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeita madiri acho china zvinenge zvichireva kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaye chaiye asi masabhuku ariko madzishi ariko haasina basa ndozva zvaakutorera ipopa chenjerai pose pamakagara kuti anytime munogona kungodzichibvai paakuda kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kuma all veterans neyouth yezano nemasupporters ese zano ngatimbotarisaka kuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chii nechii chavasvimudza muisei timu repachipinga
sendinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chaanopiwa kumakembi kwaoko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda kumuchandigere nekuti anozive kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavhangwavha kuvanhu vachamisa ruvara rwebhuruu rwenyu urwu rune hope katingoramba takashinga mukomana wetu musigire
tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyike ukuyahlala ejele okwesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayefika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni seSt Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhonana ngokukhweza okwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TRIPC asekela ozithingu nobhala jikelelo lelibandla umnumzana Sengezo Chabangu njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500 ukubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha labalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferris Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerris Chakanyuka yakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure loVincent Kayia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana wophothi ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. UNkomo uyakwala lokhu.
The law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce the sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows. 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcweti kwezomthetho oligqwetha umnumzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kukamajisti ukulandela lokho okwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Loba nje omajistrate belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngamaloyazi. Umajistrate kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi kuyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebi yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala agwetshwe ngalo alikho. Njalo icala yalelo lakuthengiswa lokuba alikho e-High Court.
Ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo sokuthiwa yi-ZANU-PF ethe hayi
lokho nje ebandla lezwanu PFC kujwayele asonto esingachona siziginqisa ngayo kumbe sithi sichitha isikhathi
lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi intambo ezemthetho kuhulumeni weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi betshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelizwe. Uhlazelo ludaba eStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba bebetshengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesihlwe njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kuchoni konke lokho kwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi ngabalandaba lodubo oluhlangana labantwa bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapholisi uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Luqedwa nxa kungaba le-political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku singakulungisa njani. Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina matitsha. Singaqeda udubo nxa kungaba le-consultation phakathi kwethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuze exoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo itshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 pitting sebe wine iSuper Bowl izilandelana. Kuthi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephazamise ama-celebration. Uma ukunanzelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho, abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithini ubadubule. But lakho interfilizi indaba azikasiningi information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama affiliations abo ukuthi ngama right wing kumbe ama left wing kumbe ama Nazi. Sesizwe lama face group abo, you know, lezi zinto abazibhalayo ama manifesto lapha asikezwe intention isihloso ukuthi kade everything points to the right versus left, kodwa asikezwa. At least mina angaboni ukuthi abantu laba, what was their persuasion? Abantu bakhona ukuphazamisa izigangi kumbe kubeyikwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani, njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyafanana lasekhaya labantu abasubusayo kule uhulumende, kodwa kabayenzi kabakusebenzisi kuhle, you know. It's what umuntu does. There's a saying, it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu esekuqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi hayi sebabona ukuthi bayizigangi, but i-gun culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected and elawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthwelele lawa ukwazi ukuthi uthwele. I-gun is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba abagangayo hayi baganga, ukuganga yikho khona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithi nginobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-Senate. Ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabangu, umnumzana Ngqobani Sithole, endaweni lonkosazana Soneni Moyo, othi kwakufanele angene ephalamende njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engisolayo ukuthi sekuyenze ngendlela ekade sisola ngayo uChanisa. Otherwise uChanisa engenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti u-chairperson kungabazidisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la matsha akhethiweyo?
When izidole ziqalisa kade kulama-consultations akade senziwa. Of course ama-consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama-consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama-decisions la asebuyile abuye as a result of u-interim secretary general we-CCC e-consultile u-CCC kufakwa amabizo wona lawa. Going forward I think nami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi ba-include enosene wesoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili?
Ngingake ngawazi wonke ngokuma kwawo as a vice speak right now. What any was what when an amavisa ula mavisa chinjoy. And from the instructions that I got, what amavisa on allow I feel kona you are by. What was over the banya band to Avansaba Muti, who's ever been back on G. But when I can be winning down, shall be winning down. Labo yibo engwazi ukuthi kwazokuba ne-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo. Is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo? Sakubona kufanele ukuthi hayi nqombe embaqambili kungakuba mbutini, akula ngenye indlela kufuze kube yikhona kokukhona.
Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha umnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile, kwakunamalisti ayi-2. Amalisti engu-2 angizange sibe kwazi ukuthi eyinye yesi-2 yangikhona yiphi. Sikhona sikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe kuthi ngabe kulungiswa njani lokho?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela ofuze libanjwe ngayo. Umama angeke complain just because yena utholakale sephandle or utholakale kasakhoza umntwana. She must be part of the leadership. She must be part of the decision making. Yinto okomplaina ngayo. Okwenza ukuthi kube lento yonke le esenzakala yikuthi kwaba ne-leadership vacuum kuthi kusini. Isile sokuyi-cult, so to speak. Ngakho-ke all those things have to be reversed. Abantu batholakale besenza ama-decisions beconfront i-problem ekhona elizweni as a unit. Ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe. So umama nxa elento akukholona ngayo kumele ukuthi ayingeje interim secretary general babuye beyimgumba.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la umnumzana
Thabo? Uthaba ngivela sizange nje sihlale la ethansi sixoxisane bese kulamagrupu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uthaba ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyi layo uthabango lamadabu candidate salashela le khathana le akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo. Ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole ukuthi omunye umuntu ofake kwilisti yona la akula muntu vele omthandayo lapha ahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehla la ichansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yamadabu candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi, mina ngibona zisakwalo ibandla le-GBP alisayiphambili selifile selibulele kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla. So yibo ababuyileyo batholela usengeza eceleni bathatha into le-raisa kwelinye izinga le esingalaziyo ukuthi lizinga elinjani. So u-GBP vele kasekho lapha koBulawayo.
Kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa? Sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chibaya behamba beqoqa abantu.
Lawa umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe, but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hayi lalo aliyindawo ibandla lakhe.
Lo ngumnumzana Nqobani Sithole, igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-CCC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soneni Moyo owebandla le-CCC.
Zimbabwe.
Okwamanje wothi sizwe udaba lweveza imibono kahulumende weMelika.
I-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano weNATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kweNATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo, kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-National Security umnumzana Jake Sullivan. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba esigodlweni seNATO, uSullivan wengeze wathi Umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile, futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kusho uMnumzana Sullivan. Wengeze wathi futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezinsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze uMnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific, kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kusho uMnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi yi-NATO.
Veli lalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla eDubai ezithengisela abantu labosomabhizimusi eZimbabwe.
Kuyasebenzeka khona ma usabambile sizothi kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ungazitshela ukuthi uzosebenza nomtheli. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayeithi ithuba mhlawumbe likuvumela lapho ephoketheni zivuma, kuyakube yikuhlakanipha ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayeithi uyabubona ukuthi hhayi vele ngiyelelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthi empahla nawe uyakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Silokuthola izicelo zokuthi sifuna amaphesimu angaphe, amaphesimu futhi siyawathola bese sithumelele amafoni ama-refurbished ifoni uma ukuthi bekhona abawafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama-laptop brand new and refurbished nakhona ngizinto engizenzayo ma ngizitholile umuntu othi uyakufuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona lezi ama-Brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kusuke kuyimali yakhe. Ngingashisa sengile eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ma ngiyekhaya ngiphathela abangani ngwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi ngiqalise ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kathesi kula abanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usithela ngamakushanga lokho.
Yebo, ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwemfayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke eSouth Africa. So saye sathi siqoxa nje esithini uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini. Ngithi wawungakazi ukhulume ngoba esileli sangana mangifike. Okwamanje sengizobuya kuminyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngekakade. Wasesithi kulungile. Ngasese sithi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu onjani othanda into zebhizinisi. Wasesithi yazi ibhizinisi yibize lesibongo sami. Wasethi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwasha ngiye ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi bekhompere izinto eziphuma e-South Africa bhotwana beziphuma ngapho babone ukuthi iqualithi njani. Yikho-ke ukuthola kwami ubhuti yena loyo ofake ikoti benihambe benempahla ebezihambile ezinye zazisiye eChinoyi kulo munye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla so lami ngase ngifake ezami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa njezazikhona ngase ngishuleleni zithe zifika wasengifakela umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa. Ngathi yebo kukhona izipa zikhona. Wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithanda. So ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi mbone ngathi sokumele ukuthi yinjani sivele sisebenzisane kube la masamashepu engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi naye ngakithi kulesitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu ngithanda ukukhuluma ngobaba lo u-Angleton Sibanda lo. Halo yena akaziphumele nje egceni ukuthi hayi mina akuna politiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela iZanu PF kuphela. Kuthi hayi naye lisela njengabanye.
Eh litshona njani basakazi? Ontunga labojonga iyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogram yekuseni le. Hayi libatshele ukuthi abantu iprogram yekuseni bayifuna. Program yekuseni kayiphendeli. Hayi 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 basakazi. Program kusendana kabiza siba lesizungu vele ebusweni kakhulu.
Sibingelela inkundla silitshona njani basakazi? Hayi u-Angleton Sibanda namhlanje uhle wacaca ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sesizano lesi sicacile mpela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sesizano lo namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sesizano lesi.
Sibonana ku-Studio 7 njani lonke basakazi abalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle. Mina ngithanda ukubonga lina kini basakazi elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonzi kuntungamile kumpana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile mhlaba siye kutabo kancube khona phana ya zimnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho abesifazana baxoxa khona ngendlela ezitshiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukanisi sobothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
Oyemela izengeza West dalele parliament umnumzana Job Sikala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uManje beke eceleni isigwebo sokuba ayefika nge okwenyanga ezifika 9. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.